mangwanani akanaka vachereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 15 kubvumbi April 2021 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 1548. Dare reHigh Court raisa parutivi mutemo wechimbi-chimbi waisungira vanhu kuti vatenge manumber plates vachishandisa madhora ekuAmerica. Zvekufambisa zvonetsa vanhu vakawanda muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 1548 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu makumi matatu nevapfumbamwe 39 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabaiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nechimwe ane mazana matanhatu nemakumi matatu nemumwe 231,632. Kubva zvatanga chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu nevatatu 603. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 222 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichiteverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevapfumbamwe 139 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe 37,369. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevatanhatu 34,946. Nezuro chitatu dare repamusoro reHigh Court rakaisa parutivi mutemo wechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument SI-161/2020 wakange wadzikwa gore rapera negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu kana kuti Ministry of Transport waisungira vanhu munyika kuti vatenge manumber plates emotikari dzavo vachishandisa madhora ekuAmerica. Justice Chinamora vakatonga kuti bazi rezvekutakurwa kwezvinhu harina masimba ekubhadharisa vanhu nemari yemadhora ekuAmerica, vachiti izvi zvinogona kuitwa negurukota rinoona nezvemari bedzi. Justice Chinamora vakati bazi rezvekutakurwa kwezvinhu rinofanirwa kudzorera vanhu mari dzavo. Tabata munyori mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu vachedia zvichinyanga kuti chinzwe divi rebazi ravo rehurumende vakati vachataura neStudio 7 mushure mekuona zvese zviri mugwaro raJustice Chinamora. Zvondrapera gurukota rezo kubudiswa kwe mashoko amai Monica Mutsvangwa vakazivisa mitengo mitsva yema pasipoti yese ichidiwa iri mari yemadhora ekuAmerica izvo zvakashorwa nevanhu vazhinji kusanganisa bato rinopikisa reMDC Alliance iro rakati nezuro veruzhinji havakwanisi kuwana mari iyi sezvo vachipiwa mihoro yavo iri mumadhora eZimbabwe. MDC Alliance inoti ichi chiratidzo chekuti dhora reZimbabwe harisisina uremu kunyange hazvo hurumende ichiti ndiyo mari chete inoshandiswa munyika. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vaudza Studio 7 kuti mutongo wapiwa naJaji Chinamora wakanaka zvikuru vachiti hurumende inoda kuti vanhu vashandise madhora ekuAmerica asi iyo yakarambidza kushandiswa kwemari iyi munyika makore maviri apfuura. Vadzokora vati hurumende inofanirwa kutanga yapa vanhu mihoro inoita kuti vararame zvakanaka isati yakwidza mitengo kana kumanikidza vanhu kuti vabhadhare zvinhu nemadhora ekuAmerica.
Hatisi kungosora chete zviri kuitwa nehurumende asi kuti sevanhu takatoshatirwa munoziva MDC musangano wevanhu tinotaura zvinenge zvichibuda muvanhu. Vanhu vari kuratidza kuti vakashatirwa, takatsamwa zvikuru nezviri kuitwa nehurumende kuti inongochinja zvinhu madiro. Munorangarira kuti mugore ra2019 hurumende yakadzika mutemo wekuti hakuchina munhu anobvumirwa kushandisa mari yekuAmerica, madhora ekuAmerica. Nhasi uno yauya yakutaura kuti mapasipoti zvekufambisa ngazvichibhadharwa nemari yemadhora ekuAmerica. Mukatarisa zvinhu zvizhinji iko zvino zvaakutengeswa nemadhora ekuAmerica, asi vashandi vachiri kungopiwa mapepa iwayo anonzi mabhondi. Saka zvakadaro zvinongoratidza kuti hurumende yapererwa nekuti vanhu vari kupiwa mabhondi imi maa kuti vanotenga zvinhu nemaUS dollar vanoiwana kupi mari yacho? Saka ndo zviri kushatirisa vanhu. Saka isu sevanhu vanomirira vanhu tikutaura kuti hurumende ngaisiye izvozvo, ngaitengese, ngaiite zvinhu zvese zviri kunyika nemari yemabhondi inova ndiyo iri kutambirwa nevanhu, kana kuti vanotanga kupawo vanhu madhora iwayo anoita kuti vanhu vakwanise kurarama. Tinoona kuti isu tsvagiridzo yakaitwa nevanhu iri kuratidza kuti munhu anoda madhora anosvika mazana mashanu kuti akwanise kurarama muZimbabwe, $500 chikwira. Saka ndo mari inofanira kutanga yatanga yapiwa vanhu iyoyo, zvino hurumende yochizotanga kutengesa zvinhu nemari yemadhora.
Saka kana hurumende ichiti mapepa neingi zvinofanira kushandiswa pamapasipoti aya zvinodhura, munoti chii?
Ndokwatiri kutaura kuti kuzungaira kwehurumende kana kuti kupererwa kwehurumende, nekuti zvinhu izvozvo zvamuri kutaura hazvinei nemunhu nje, hazvinei nemunhu akagara kwagutu ari kuhwedza ari kupi. Zvinhu zvinofanira kugadziswa nehurumende. Hurumende iri kuwana mari yakawanda kubva kune zvinhu zvirimwa zvedu zvepasi nezvicherwa. Mari iyoyo panze pekuti ipinde munyika igadzirise nyika, iyi nyika ichinyatsotanga kufamba, maindastiri achiwanikwa achivakwa akawanda, mari yekunze yobva yapindawo yakawanda. Hazvisi kuitika izvozvo. Mari yese iri kubva muzvicherwa zvemuZimbabwe iri kupinda muhomwe dzevamwe.
Avo vange vari Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Asi Sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti hurumende iri kuita zvakanaka chose nekuti zvinoshandiswa pakugadzira mapasipoti zvinobva kunze kwenyika uye zvichitengwa nemari yekunze kwenyika.
Government yedu yeZimbabwe iri kuchaja vanhu maUS dollars kuti vawane mapasipoti avo, ende chikonzero chacho chiri very simple, ndechekuti material inogadzirisa mapasipoti inobva kunze kwenyika. Saka nemaziviro edu tozoti chero munhu oga oga achida kutenga chimwe chinhu ari muZimbabwe achida kutenga chimwe chinhu chaanoda kutenga outside the country, chinobhadharwa neforeign currency. and the foreign currency at Ocean South Zimbabwe, US dollar. Saka zvinhu zviri simple, but the MDC vane vachikokomwa havono kuti vanhu vanongogara vachikokomwa chavanoziva kungokokomwa chete. Izvozvo hazvigoni kuti tadzisa kuti seZANU PF tirane government yedu. Vanoda mapassport vanobhadhara havo in US vowana mapassport avo nokuti kana munhu achida passport kuri kuti unoda kubuda munyika. Achida kuinda kune imwe nyika. Hakuna nyika yoga yoga yatoti kwanza kubuda muzimba kuti tinda. Inenge isingadi foreign currency. It could be maranzi, it could be mapula. But pane pachidiwa chi? Pachidiwa foreign currency. Saka koseva ni vavo VMDC. Vasinga complain kuti kwatoenda tochachibwe nema US dollar. Todi kushanza muzimba kwen dollar. It is the same example.
Zvakanaka here vacharumbira kuti vanhu vanzi vashandise mari yekunze kuti vawane mapassport ivo vasina mukana wokuiwana.
Chiripo ndechekuti government irita zvakanaka zvikuru. At least chinhu chotoda kuti tione panapa ndechekuti iyo government yedu inotungamirwa naComrade Edi Mnangagwa iri kutombopa vanhu mapassport, which means kuti iri kutoita basa. Otherwise vaide vasingatokwanisi kana kutopa vanhu mapassport acho achiti nokuti hatina chi. Atikwanisi kusosa material inodiwa kugadzikwa mapassport. Saka tinofanira kutovaroverera mavoko vanhu vekumapassport negovernment yedu yeZimbabwe kuti vanotokwanisa havo kuti kuishuwa mapassport. Aiwa, vanoda kuti vaishugwe passport yavo vabude muZimbabwe vaende kune dzimwe nyika kwavanonoshandisa maus dollar voti kwai toda kuti tiwane passport yacho in Zimbabwe in dollar in bond note. Aiwa, izvo mwonawo kana match dzacho hadzibalansi. Saka ndinotenda pa kuti Zimbabwe government ngairambe ichiita zvairi kuita ichiprojisa mapassports kana achibhadhara nema US dollar. Chirongwa chakanaka zvikuru.
Saka hurumende ngaachibhadharavo zvevanhu nemadhora ekuAmerica.
Vanhu kuti vabhadharwe nema US dollars hazvigoni nokuti isu maus dollars segovernment tinovashandisa nokuti zvinhu zvakawanda zvatinoimporta kubva kune dzimwe nyika nokuti hatisati tava self-sustained. Patichazokwanisa kuva self-sustained ndopete takwanisa kuti kubhadharawo kuita zvinhu zvese in Zimbabwean dollar. But as you know, government ichatongoramba ichishandisa foreign currency kuti itenge zvinhu outside the country because kunoshandiswa foreign currency. Kubhadhara vanhu neforeign currency hakugoni nokuti vanhu havasi kushanda outside the country. Vanhu vari kushanda munyika yeZimbabwe. Munyika yeZimbabwe mune currency inoshandiswa, national currency yedu. Bond note ndiyo currency iri kushandiswa. Saka ndo inobhadhara vanhu vanenge vachishanda pai munyika yeZimbabwe. I think ndinofunga kuti ipapo VMDC chero nezvandataura chero vakachinda zvakunovata, aiwa vanenge vahwasa. Tataura, tatenda.
Avo vange vari sachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vari parunhare kuCanada neStudio 7. Vanhu vakawanda mumaguta nemadhorobha madiki vari kuchema chema kuti zvinhu zvave kuramba zvichienda kumawere nekuda kwekushaya zvokufambisa izvo zvomanikidza vashandi nevana vechikoro kuti vamanikidzirane mumotikari shoma dziripo. Zvinonzi izvi zvinogona kuguma zvopa kuti chirwere cheCovid-19 chipararire zvakanyanya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vaida kuti makombi ashande ose ari pasi peZupco nekuti ainge asingatevere mutemo uye ange ari kukonzera njodzi mumigwagwa. Asi vemakombi vakawanda vari kutsika madziro vachiti Zupco haibhadhare izvo zvopa kuti motikari dziri mumigwagwa dzive shoma zvikuru. Vamwe vemakombi vari kuswera vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa zvapa kuti mapurisa ekumashonaland central aparure chirongwa chaari kuti Operation Mushikashika achisunga vanhu. Vamwe vari kutiwo mamwe mabhazi nemakombi ari kushanda neZupco injodzi kuvanhu inova nyaya yakambotaurwavo negurukota rezvekutaurwa kwevanhu vaFelix Mona. Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goriat vanoti urumende ine umbimbi ndoga sezo isingaiti urukuru nevanhu kana masangano anomirira vanoshandisa michovha nemabhazi zuva nezuva. Vati urumende inongotaura nevakuru veZupco chete, izvo zviri pachena kuti Zupco iri kutadza kuita basa rekutakura vanhu iri yega. Ngati nzwei hurukuro yavaita na Blessing Zulu West Studio 7.
Azvinoshamisa zvikuru kuti hurumende yaimboti sekta iyoyi inde vana vevhu yakuti pidugudhi yakuti yada iruda kusunga pamutemo zvavari kuita handizvo nekuti vari kushandisa state regulation 83 of the 2020 iyo inodzvanyirira vanhu. Hatione chikonzero sei vakamisa makombi kufamba.
Hurumende iri kutioka vemakombi avateedzere mitemo inokurudzirwa ne World Health Organization yekuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire nedzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzekukonzera bongozozo mugwagwa.
Dzimwe nyika makombi ari kungofamba vachingoteedza zviri kudiwa nehu. Munozvotongoshamisawo nekuti hapana chashanduka kana tichiona kuti matakurwo ari kuitwa vanhu vari kungoenda vakuenda vari standing. Zvava pachena kuti Zupco yachakwanisa kutakura vanhu vese nguva imwe chete. Vakamboti vanogara chete izvozvi standing zvinototyisa kuti kana vachironga kune mastakeholders akafanana nesu vanofanira kutishedza. Vanongoshedzwa mabhazi chete, vane mabhazi asafambe kuenda mahighway akuda ma short distance yakufamba nzendo pfupi vaakuchia kuti vaakanda kupi. Izvi zviri kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu dzokusarudza chovha yavanoda. Tiri ipapo vaiti vari kupa chikonzero chekuti vari kudzivirira kupararira kweCOVID-19. Nyamba handizvo
sei muchidaro.
Vakuda kuti vabvisa makombi zvachose nemabhazi evanhu vakazvimirira. Indastri iyo yanga ichiraramisa vanhu vakawanda uye zvakare tanga tichifamba nenguva tanga tisingaungani sezvatiri kuona zviri kuitika apa. Tichitarira kuungana nguva diki diki aitokliya vanhu vaitonge vachitakurwa vachipera. Apa hatisi kuona kunge tichidzivirirwa kubva muchirwere ichi
sei muchidaro
nekuti vanhu vari kukwira chero mota dzavanenge vakwira marori mahonda fiti mawishi vachienda iye zvino zvimawishi ndeakutakura mumadhorobha umu kubva kuchitungiza kunana mabvuku kunzvimbo dzakati wandei dzemuguta raHarare kune tumota tudiki tiri kutakura nemarori ari kutakura. Vanhu vacho vanovaziva kuti vamwe vacho vane mamota idzodzi ndanani. Saka zvinonetsa zvikuru kuti vakaita mari ndo vari kuramba vachingoita mari, varombo vari kuramba vachiita varombo. Uye vari kunyatsoziva kuti hapana mabasa ari kuvhurika kana kuti ari kukireitwa pari zvino. Vanhu vakaomerwa zvikuru kana tichitarisa kuti sekta yetransport yange ikabata mhuri dzakawanda uye zvakare vanga vachititakura.
Asi izvi zvamuri kukurudzira kuti zviitwewo muHararo?
Isusu chatiri kuda toda modho yekuBulawayo. Ndo the best modho yatakaona inokwanisa kushanda kumaguta. Izvo vari kuita zvekuita kuti kusave neopen market zvinyatsoita kuti Zupco inge ichishanduka maitiro ayo panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Handioni zvichibuda nekuti tinenge tiri kutenderera panyaya iyoyi nekuti kushandiswa kweme ichisimba nemapurisa ndo chimwe chinhu chatiri kuda zvachose.
Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei?
Vari kurova makombi mawindo, vari kuita semuHarare, vari kukanda maspike, pane zvakawanda zviri kuitika. Zvatiri kutorawo umboo hwacho kuti ndozvizvi zviri kuitika. Chimwe chinhu chandiri kuda kunyanyoti taurei nezvacho ndechekuti mota zhinji dziri kushandiswa nekambani yehurumende yeZupco hadzisi roadways. Kana tichitarisa mota dziri kufamba mumadhorobha umu zvinopisa tsitsi kuti zvinotaridza kuti hurumende yedu haina hanya nesu.
Mutungamiri wePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goriati vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu we Studio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Newsday rinoti varairidzi vepachikoro cheEagle Turning Primary School nesecondary yacho mumaruwa emarondera vapinda parumananzombe mushure mekuudzwa kuti vanofanirwa kubhadhara dzimba dzavanorenta nemadhora ekuAmerica. Muridzi wepurazi iri vaGodfrey Gonese vanonzi vati vanoda makumi matanhatu emadhora ekuAmerica pamwedzi kubva muna January kana kuchindira gore rino. Bepa nau rezvemabhizimisi reBloomberg rinoti gurukota reZimbabwe rinoona nezvemari vaMthuli Ncube vavamba nzendo dzekukwezva vemabhizimisi kuti vauye kuZimbabwe kuzovhura mabhizimisi avo. Nezuro vaNcube vakasangana nevakuru vemakambani ezvemari muSouth Africa vakavaudza kupindudzwa kwemitemo yekuita zvemabhizimisi kwakaitwa nehurumende yeZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vandu South Africa tarwadziwa nezvatiri kuitwa pamiganhu muganhu weBedbridge border ngauvhurwe. Hatina zvatinoramba takavharirwa nekuda kwekuti vanhu vari kufamba kukrosa maborda misi nenguva, mabhazi akudarika akazara time and again achiuya vanhu kuSouth Africa umwe achidzokera kuZimbabwe, asi bhodha richinzi rakavhariwa. Chiri kutigwadza ndechekuti muripo wemari yatiri kubhadhara kubva kuZimbabwe kuya kuSouth Africa tiri kubhadhara mari yata 2600 rand instead of 450 rand. Hazvinei kuti une pasipoti kana kuti hauna. Saka zvatirwadza venuwei, zvatirwadza. Hatizi kuti uri huri kuitika apa huri kuitwa negovernment here kana kuti navanhu, nokuti tiri kuti kana ukakwira bhazi kubva kuZimbabwe ukasvika paBedbridge iwewe imimi hamubudi mubhazi, mapasipoti anotorwa namadhiraivha, ndivo anonodhindisa mapasipoti, imi mose muri mubhazi hamubudi, vodzoka namapasipoti enyu okupai. KuSA side ndiko kwatinogona kuzodhindisa tega. Saka zvatirwadza veduwei, zvatirwadza. Zimbabwe ngativhurirewo mabhodha nokuti hazvibatsiri. Vanhu vacho varingofamba zvakapetwa ruviri, asi mari yatigwadza yatiri kubhadhara veduwei.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika rakabatana nemakurukota ezvekudzidzana nedzimwe nyika anobva kunyika dzeG7 dzinosanganisira Canada, France, Germany, Italy, Japan neUnited Kingdom pamwe chete nomumiriri weEuropean Union vanoshushikana nekutorwa kwekodzero dzevanhu kumbunyikidzwa kwavo mudunhu reTigre muEthiopia. Kurwisana kwakatanga muna mbudzi mushure mokunge mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira mauto mudunhu reTigre nechinangwa chekudzorera utongi hwemutemo nekubvisa pautongi bato reTigray People's Liberation Front raipomerwa mhosva yokurwisa kamba yemauto eEthiopia. Kubva patanga kurwisana uku, vanhu vazhinji vakatiza kubva mudunhu reTigray vachinotsvaga upoteri munyika yakavakitidzana neEthiopia yeSudan. Mugwaro rakabudiswa nenyika dzeG7, nyika idzi dzinoti dzinoshora zvakadzama kurawa kwevanhu, kushungurudzwa kwevanhukadzi nokubviswa kwevapoteri vokuEritrea nevanhu veTigray mumisha yavo. Nyika dzeG7 dzinokurudzira mativi ose ari kurwisana kuti achengetedze upenyu hwevanhu nekodzero dzavo, pamwe chete nokuremekedza mitemo inoteverwa nenyika dzose. America nemadzisavira ayo vanotarisira kuti hurumende yeEthiopia ichasunga vose vari kutora kodzero dzevanhu. Masangano anoona nezvekodzero dzevanhu eEthiopian Human Rights Commission nehofisi yeUnited Nations High Commission for Human Rights akabvumirana kuongorora kutorwa kwekodzero dzevanhu kwakaitwa nemativi ose ari kurwisana mudunhu reTigray, vachiti zvakakosha kuti masangano akazvimiririra aite ongororo yemhosva dzakaparwa kuti vose vakatyora kodzero dzevanhu vasungwe. America nemadzisawira ayo vanokurudzira vari kurwisana kuti vape mukana wokupinda munzvimbo idzi kune vanobatsira kuti vakwanise kusvitsa rubatsiro kune avo vari kunetseka. Pane kutyira kuti dzimwe nzvimbo dziri pakati uye nekumabvazuva kweTigray hadzisisina chikafu. Mukuru wehurumende yeEthiopia vaAbiy vakazivisa kuti mauto eEritrea achabuda muTigray. America nemadzisavira ayo vanokurudzira kuti izvi zviitwe nekukurumidza uye zviri pachena. America nemadzisavira ayo vanokurudzirawo kuti kurwisana kupere uye kuti paitwe nhaurirano dzinounza kushanda pamwe chete kwevari kurwisana kuti pagoitwa sarudzo dzakachena dzinounza kushanda nekugarisana zvakanaka kwevanhu vose vemuEthiopia neTigray. Nyika dzeG7 dzinoti dziripo kubatsira vanhu vari kunetseka munzvimbo iyi, pamwe chete nokubatsira ongororo dzekutorwa kwekodzero dzevanhu. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Sanonoka Wande. Solomon Skuza nekambo kake You Don't Love Me Anymore. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mana nevasere 1548. Dare reHigh Court raisa parutivi mutemo wechimbi-chimbi kana kuti Statutory Instrument SI-161 of 2020 waisungira vanhu kuti vatenge manumber plates vachishandisa madhora ekuAmerica. Zvekufambisa zvonetsa vanhu vakawanda muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.